vanhu avanotine kuda kwekuti chikwata chejipo techakakundwa pakurwisana pavaiita muzanupire nechikwata chelacoste kutora masimba emutungamiri wenyika nhengo dzacho dzinokwanisa kusavhotera mutungamiri mutsva webatu uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa musarudzo dzegore rinouya zvikwata zviviri izvi zvinoti G4 icho chaitsigira amai Grace Mugabe nelacoste icho chinotsigira vamunangagwa zvairwira kutora masimba kana vamugare vachinge vabva pachigaro kunyange zvanga zvave pachena kuti chikwata cheG40 chainge chave nemukana wakakura wekutora masimba mushure mekudzingwa kwavamunangagwa mubato pamwe nemuhurumende kupindira kwemasoja kwakamutsuridza mukana welacoste izvo zvakaita kuti vamunangagwa vatore masimba mumwe mudzidzi wepachikoro chikuru cheuniversity of zimbabwe vaowen gore jena vanoti mukana webato rezanupf kukunda musarudzo dzegore rinouya mudiki zvakanyanya vagore jena vanoti vanofunga kuti nhengo dzechikwata cheG40 dzichavhotera munhu asiri vamunangagwa sezvo chiitiko chakadai chakamboitika musarudzo dzemuna 2008
Indi kuti pakati peG4 nelacoste I don't think zvichaunite because zvakabvira kudhara in 2008 pakarerwa bhora musango then zvokwanisa kungoitwa sei mu2018 G4 chokwanisa kungorera bhora musango then kuti munangagwa sekasi asahuye nemamacommunications a2018
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinhoi amaichipo munonyara avanoti nhengo dzeG40 dzakarwadziwa nekugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika nekudaro dzitatsiva nekuvhotera nhengo yerimwe bato
G40 inogona kuvhotera mumwe munhu kwete munangagwa bhose iradza takarwadziwa nokupinda kwavamunangagwa
amai munonyara vanotiwo chimwe chichaita kuti zanupf ikundwe ndechekuti vamugabe avo vaifungidzirwa kuti vanodira sarudzo vanenge vasisipo nekudaro sarudzo dzinenge dzakachena
ndifunga kuti sanupf inogona kuwina 2018 bhose kana mugabe akabva airiga maelections ezvinezvi it will be fair and fine andicho ichangoona kuti inongodyiwa
asi nhengo iyo yechidiki yezanupf yemushekotoni muchinhoi somnai matura anoti kusawirirana mubato hazvisi zvitsva asi kana voenda kusarudzo vanobatana kurwisa muvengi wekunze izvo zvichaitika musarudzo gore rinouya
hatingazvitarisire because G4 yanga iri mufunction yezanupf nelacoste yanga iri mufunction yezanupf chese chavanhu vamwe chete vabatana vari kutungamira nacomrade ed munangagwa vaive wepuresident wezanupf saka i zanupf imwe chete taakubatana tiite maelection tikunde muvengi wa2018 tihwine tikwanise kutiti tizotonga zve
nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vaedmore mazarura vanoti kunyange bato rezanupf rakachinja mutungamiri vanhu vakawanda vanotarisa maitiro akaipa ebato kwete vamunangagwa sedungamunhu vamazarura vanotiwo vamunangagwa munhu asingatike nevanhu vanovhota vakapa muenzaniso wekukundwa kwakawanda kwakaitwa vamunangagwa nenhengo yemdc inotungamirwa navamogeni tsvangirai vablessing chebundo musarudzo dzeparamende mukwekwe central vamwe vanoti bato rezanupf ranga rasviba nekuda kwezvinhu zvakawanda zvinosanganisira uhori hwanga hwatekeshera munyika kushayikwa kwemabasa upfumi hwaenda kumawere pamwe nekuvharwa kwemakambani uko vanoti vamunangagwa vakwanise kugadzirisa sarudzo dzisati dzaitwa kuti vakwezve vanhu vanotiwo vamunangagwa munhu anozivikanwa nekukundwa musarudzo dzemunyika pamwe nedzemubato vachitaura pavakagadzwa semutungamiri wenyika nechishanu chapfuura vamunangagwa vakati sarudzo dzichaitwa gore rinouya sezvanga zvakarongwa uye zviri mubumbiro remitemo yenyika ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.